Zobadi wa china masa kuda kukugura kana kutina hivu wa kubatara wanilani wanoba nekuti zobadi aungati wanwariku ripota mbafa zobu wa otika inyarara ino kuti mbafa zino sotisa mbafaka ngazi ripota wejitize kana utizibako wejiza tizatizwa zobu kamutemo wenyika hivu pa waka tanga kufunda murumende vahi kivane listi yemeni ngevisheni wakati hiyo wanu wa jita ita amni nisike kuti dosai shimu mukasa dosa mariza makaba kichata ura mazita jose izuzo zaka fira mdumbu hapana kana zita raka zota uro iko zino wana wekiliki waa kuta ura kutukuru kubiwa iwo wote kwa inera rai makambo si wawoku kizu
wachuma munoti ne nyayi mdari rei
mkomo wangu wa mafume ndo tayara kuti igweta Nakaja tukuti la basha la rage zakanaka enda ano zwa kuti zo basha se zinofamba sei. Vachina masa pa vataura nyaya kuti hatine munhu anongo horwo moka achitaura mazita evanhu anga chazvo kuti isu tinoziya izvinhu vanofu vanoziya kuti kana iwewe une chinhu chaunacho maingirana nenyaya dzekurasiisa kune nzvimbo dzokuenda kuti unyatsozvitaura zvakanaka zvichibatwa zvichigadziswa munhu echibahwa achisungwa kana nemhosva mumadare uko echivapiwa semeti yake zvakanaka saka zvakataurwa navachinamasi ndechekuti kana une munhu waunoziva kuti ari kuita chinhu chisiri right chiena kakuzaki chiena kakumapurisa chiena kakunational prosecuting authority neumbo wacho ndo zvandachitaura nestatement yavachinamasi teta
vamafume munoti
zvokwadi handisati ndambohwa mashoko asina kana maturo ari kutaurwa nemurume wauyo ari kuti ndezvari zvichitaurwa navachinamasa kubakuba kana kutambirwa senyika kutambura kuri kuita kunyika hamusi kukuona here shara iri munyika hamusi kuiona kushayiwa raramo kuri munyika hamusi kumuona tofira musaga sehupu tofira mumwena sembeva isusu tiri kuti vanhu vari kubva ngavataurwe pajekerero iwewe kana usingadi unotaura kuti handisi kubva iko zvino sakunda iri kuramba kuinda kupalamendi kwayakadamwa nevanhu vemdc kuti iuye kuzotaura nyaya yekubva iko zvino ivheni wadyajena wezanupf ari kudaidza vamusara kuti vauye kuzoexplaina kuti 27 miriyoni yavakapuwa vachinzi vachatenga chikafu chenyika ino iri kupi vari kuramba kuuya kwamuri kuti tinoripota iko zvino attorney general chaiye mukuru mukuru wokusunga vanhu iye anofanirwa kunge iriri zimbwa rinobata vane corruption rakataura kuti aiwa tiri kutadza kubata corruption nekuti kumapurisa kune vari corrupti kumakosi kune vari corrupti kumaloya kune vari corrupti kumapepa kune vari corrupti kuzani kune vari corrupti kune huri kwese uko
vachuma muri kutaura nyaya yekuti vanhu vanofanira kuenda kunopira kunana zaki nekumapurisa vana vakanga vataura kuti baba ninge ati zvakati hazvisi basa rababa here rekuti muchienda imi kumberi kana kumapurisa kana kuzaki kwacho
kana tine uombo hwacho lesenzandiio vamafume is a lawyer he knows that kana kusina evidence you cannot prosecute chero uchida usingadi even uchiziva for sure kuti munhu uyu akaurayo kana kuti akaba uyu but kana usina umbowo hwacho tete munhu uyaya anobuda mupacot free kwoita kunge takuita catch and release but yet is because tinomhanyira kuenda uko tisina evidence yacho saka tovabata sei then apa takutanga kushungurudzana manje and ndozvandataura kuti kune hatred ka kungovengana chete kungoona munhu yaote abudirira sei isusu vanhu vatema tine sindrome iyoyo akabudirira ozanzi e zvikwambo ichi akazwana seizvozi kuti anona tine majerasi naturally so tikuti let's address such things because munhu kana ane mari yake echitizazi yake mukamudaro anogumisira abuda outside the country like what Strive Mashua did. Strive Mashua hase gara mini arugara kuna America South Africa uku because he was hounded out by some jealousy people yanga achivabvumirwa kuti munhu mutema anobva muno muzimbabwe anogona kuita kambani inogona kukura kunge econet limited kaandiia saka ndozvangachitaura pasemunaiti aa tisaite tageti tisagashoma zvati umwe munhu kana ane mari yake ende anorunyararo hade zvepoliti hade zvaita zvebhizinesi ake anogumisira kuti ah rekandikuda hakundinoita bhizinesi right now Strive Mashua is investing in other countries that money that he could have invested muno muzimbabwe